Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi Nomi soro yenhau dzedu dzanhasi china nyamavhuvhu 23, 2018. Dare reConstitutional Court rozeya zvakaturwa mudare iri nezuro nemagweta emutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, magweta emutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa uye magweta eZimbabwe Electoral Commission kuitira kuti ribude nemutongo waro mangwana. Nyanzvi dzokurukura kurambidzwa kwakaitwa magweta avachamisa akabva kuSouth Africa kuitira kuti vasavamirire mudare reConstitutional Court. Nyanzvi dzakawanda dzotarisira kune remangwana kuti rinenge rakamira sei mushure mekunge dare reConcord rapa mutongo waro. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvakaitika muConstitutional Court nezuro uyezve zvakatarisirwa neveruzhinji kuti zvibude mudare iri mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu yeVOA Shona.